wakasika muZimbabwe uchiperekedzwa nemitambi ane mukurumbira Peter Ndlovu wemunyika muno uyo akave mutambi wekutanga wechitema anobva muAfrica kutamba muEnglish Premier League apo akatengwa neCoventry muna 1991 asi Ndlovu haana kutenderwa kubata kana kusimudza mukombe uyu sezvo vatambi vakambotora nezvikwata zvavo chete vari ivo vanotenderwa kuita izvi chakashamisa ndiye kuti vanhu vashoma shoma vanotevera mutambo uyu ndivo vakaungana muBelgravia Sports Club kwete kuona mukombe uyu chete asi kutorwa mifananidzo yeupenyu vari pedyo nawo izvi zvashamisa nekuti nhabvu yeEnglish Premiership inoteverwa neyechaunga munyika uyezve iri kupomerwa mhosva yekudzikisa pasi vatsigiri venhabvu mudzinandare kuona mitambo yemunyika vachisarudza kugara kudzimba vachiona mitambo yemhiri iyi mutsigiri wemutambo wenhabvu vafarai chisango vanoti vakafara zvikuru nekusvikawo pedyo nemukombe une mukurumbira uyu mutambi wemuZimbabwe Bruce Grobler uyo akatambira Liverpool kubva muna 1981 kusvika muna 1994 akatora mukombe wePL katanhatu nechikwata chake mwaka wapera Man City kana kuti Manchester City ndiyo yakatora mukombe uyu asi mwaka uno chikwata cheArsenal ndicho chiri kutungamira makundano aya nemapoints makumi manomwe nemanomwe point imwe chete pamusoro peMan City asi Man City inokwanisa kuenda pamusoro petafura kana ikarova Nottingham Forest mangwana Liverpool yakarova 2-0 neEverton pakati pesvondo muGoodison Park zvekuti vamwe vanotsigira chikwata ichi vave kutoti zvapera zvapera asi mumwe mutsigiri weLiverpool yacho vaInnocent Toreva vanoti avo mukombe uri kuenda kuArsenal
saizvizvizvi tiri kuona kunge Arsenal ichatora mukombe asi Manchester City inoona kuovertaka pamberi peArsenal since ine experience Manchester City iriyo yaGuardiola ine vakomana vahombe vana Kevin De Bruyne ana Foden ana Grealish ana Haaland top goal scorer wePremier League
makundano eEPL ari kusvika kumagumo musi wa 19 chivabvu mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi yapera seizvi Yada 2 Chicken in 1 Simba Bora 1 Teo 1 ZPC Kariba 0 Bigita Mineral 0 Mangwana Manika Diamonds vs FC Platinum Dynamos vs Ngezi Platinum Stars Highlanders vs Caps United Wange vs Herentals Green Fuel vs Teo 1 Blower Chiefs vs Chegutu Pirates. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.